Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, March 6th, 2020, and this is Live Talk. I am Kev Stube.
And I'm Marvelous Mshanganya Huye.
Tonight on Live Talk, we are talking about targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials.
To join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can reach us for English at www.voazimbabwe.com, for Shona, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials and some companies linked to the ruling party.
United States President Donald Trump has extended by 1 year sanctions imposed on Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa and his inner circle, saying the new government policies continue to pose an unusual and extraordinary threat to Washington's foreign policy.
President Trump said Zimbabwe has failed to reform since 2017 following the ouster of the late President Robert Mugabe. The Trump administration said the Zimbabwean government has arguably accelerated its persecution of critics and economic management in the past year, during which security forces have conducted extrajudicial killings, rapes, and alleged abductions of numerous dissidents.
But ZANU-PF and government officials say Washington is dancing to the tune of the Zimbabwean opposition and former colonial power, Britain. The opposition, however, says the Zimbabwean government has only itself to blame as it has failed to conduct free, fair and credible elections, state-sponsored violence and obey the rule of law.
The targeted sanctions were imposed on some ZANU-PF officials by the USA under Executive Order 13288 on March 6, 2003, following accusations of election rigging and human rights abuses. Some American allies also imposed similar sanctions on some ZANU-PF officials and companies linked to the ruling party and government. Yebo kambe zulukandaba lingalitshona njani lapha etikhona endaweni zonke ke zomhlaba ezijiyeneyo. Namhla ke kuhlelo lwethu le-Live Talk sixoxa ngezithembiso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Lapha sikhuluma sibili ngabantu abalezikhundla ezikhulu kakhulu. Omunye sibulawa kuzithembiso lezi ngomunye uRobert Mugabe lomkakhe, kuzobuya labanye abaningi abakubutho. Njalo siyakwazi lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa layo khona phela kuzithembiso lezi. Siboneke umongameli Donald Trump wakwele Melika esithi izithembiso lezi usengezelele ngomnyaka ukuthi zibe khona kweze ukuthi kulungiswe konke okuhluphayo kwele Zimbabwe. Uthi akulani nto esiyalungiswayo solokhe umongameli uRobert Mugabe wasuswa esikhundleni. Uthi butho likhahlameza uZulu, abanye abantu badlwengulwa, njalo kuningi kakhulu laba baphikisa uhulumende okwenziwa kibo. Uthi ke kukhanyazani sokuzalele ingwe khonangale kwele Zimbabwe. So ngena kuhlelo ke sixoxeni sizwe ukuthi kambe kuhamba njani kwakhe lokho.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa isu nyaya yezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vemuhurumende yavo nenyika yeAmerica. VaDonald Trump vakazivisa ivo kutanga kwevhiki rino kuti vakange vari kuwedzera kwegore rimwe zvirango izvi, vachiti ivo hapana chasanduka munyika pari zvino. Vari kuti ivo zvinhu zvavakange vakatarisira kuti zvichasanduka mushure mekunge vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro muna 2017. Hapana chachinja. Saka vari kuti ivo hurumende inofanira kugadzirisa zvakawanda zvakadai sekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, kurohwa kwevanhu uyezve kuurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto munguva yapfuura, asi pasina vakaonekwa vakawanikwa vachisungwa. Vanoti ivo zvakawanikwa zvichibuda mukomisheni yavaMontlante zvinofanira kunge zvichiwanikwa izvo zvichigadziriswa. Saka ndozvimwe zvanga zviri kutaura hurumende yavaDonald Trump imo muno muAmerica. Hurumende yemuZimbabwe iri kuti iyo yakabudisa zvinyorwa ichitaura iyo kuti yakakatyamadzwa nemamiriro akaita zvakabva kuno kuAmerica. Vachiti ivo nyaya yemasanctions iyi haifanira kunge ichipindirwa nenyika dzakadai seAmerica. Regai tinzwe kubva kuna mutodi veZANU PF vachitaura ivo maonero avo pane zvirango izvi zvakawedzerwa kwegore rimwe.
Zvinhu zvatagara tichiziva kuti ndoo zvavataita nechikonzero chekuti vari kuramba vachitaura kuti kune nyaya dzemahuman rights hurumende inofanira kunge ichiita mareforms epolitics nemaeconomic reforms. Saka hazvitishamisi kuti vaextenda hurumende yeamerica yaextenda masanctions nerimwe gore. Tiri kuziva kuti opposition yemuno iri kukurudzira kuti masanctions iva yaramba aripo. Saka vakuru veamerica vakatrump nevamwe vanenge vasina chokwadi chokuziva kuti nyika tiri kufamba takamira sei, vari kuteerera chete opposition, havasi kuteerera hurumende. Saka kuwedzera kwavaita masanctions, kuramba vavo vachiita masanctions, atagara tichiti ari illegal, haasiri pamutemo. Hakuna United Nations yakatiitira masanctions, ibilateral issue yedu neBritain.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaEnergy Mutodi vebato reZANU PF vachitaura ivo pamusoro pekuwedzerwa kwakaitwa zvirango zvakatemerwa nyika nenyika yeAmerica. Regai tinzwe kubva kuna muzvare Gladys Hlatshwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaurawo mushure mekunge sekunzwa kwamaita vaMutodi vanga vari kuti ivo vanoita mabasa emapato anopikisa savana MDC ndivo vakakumbira zvirango. Asi gaitinzwe kuti muzvare Gladys Hlatshwayo vakati chii.
Izvi zvaitwa nehurumende yeAmerica zvinhu zvisingatishamisi, nekuti ndo zvatange tagara tichitaura isu vekumovement for democratic change kuti tinofanira kuti tiite mareforms. Nyaya dzekugadzirisa governance yedu muZimbabwe inyaya dzakakosha chaizvo, hadzina kukoshera nyika dzekunze asi dzakakoshera nyaya dzezvizvarwa zvemuZimbabwe. Tikatarisa isu kurohwa, kushungurudzwa kunoitwa isu vebato rinopikisa, tikatarisa kurohwa nekushungurudzwa kunoitwa mabato akazvimirira macivil society organizations, tikatarisa kusungwa kuri kuita vanhu zuva nezuva tinenge tiri mumakoti takamira tichipa solidarity nevanhu vari kusungwa zuva nezuva. Kodzero dzevana veZimbabwe tikatarisa nyaya yesection 59 nyaya dzekuratidzira dzinova dziri mubumbiro redu reZimbabwe zvese izvi hazvisi kuteedzerwa. Nyaya dzemauto nekupinda kwavanoita munyaya dzepolitics, nyaya dze1 August dzakaitika kurayiwa kwevanhu, tikatarisazve zvakare 2019 January vanhu vakaurayiwa hapana chakaitika. Kune makomisheni akaiswa vana Mohlandi Commission vakaita marecommendations haana kuimplementwa.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna muzvare Gladys Hlatshwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaura ivo pakamira bato ravo reMDC panyaya iyoyi yezvirango, vachiti ichokwadi zvinhu zvinofanira kugadziriswa, zvakabuda mukomisheni yavaMontlanti zvinofanira kuteedzerwa sechikumbiro chiri kupiwa neAmerica kuti zvirango zvibviswe.
Siyabona sibili nxa sikhuluma labantu aba kubandla leMDC bathi ke izijezo lezi kwenziwe kuhle umongameli Donald Trump uthi azengezelele ngomnyaka owodwa ukwenzela ukuthi engxenye kube lenguquko khona ngaleke kwele Zimbabwe. Ukhala ngokuthi ibutho likhahlameza uzulu okunye okumangalisayo, abantu uthi bayabhonkolwa sibili, ayikho nokokudlala lokho. So aphinde ethi njalo akukhanye ukuthi soke kwaba lenguquko kwele Zimbabwe selokhe ke kwasuswa owayengumongameli uRobert Mugabe esikhundleni. So ke uyakhala kakhulu sibili, bayakhala kakhulu abantu kwele Zimbabwe. Kuzobuya ke abakubandla leZANU PF bathi hayi lokhu siyakwazi ukuthi kuvela ngaphi, bahle bathi lokhu kwenziwa ukuthi ke ilizwe leZimbabwe lathathela abamhlophe umhlabathi. So ke bavele bama ngakhonoko njalo sibili, bachaya phansi ngenduku bathi khonoko kwenziwa imelika lamanye amazwe akulunganga, so ke kumele kuguquke. So ngokufisa kwabo bathi konke lokhu ke kungani kuyabasinda okunye okumangalisayo. Siyabona ke ukuthi likhona endaweni eziningi, ndingakhohlwa usixhuma ke we are also on Twitter. Remember our Twitter handle is 27 VOA, enyangkhona the other one is VOA Ndebele. On Instagram, you can get in touch with us on VOA Ndebele. So let's get together, just exchange some views on those platforms. And we also have Studio 7 on Facebook. Then we've got VOA Shona and then VOA Ndebele. Kunjalo ke zurukandaba asisixoxeni sibaneng.
Aiwari ke itimbotarisa vari pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona ndirikuona makawanda chaizvo uyezve tinotenda nerutsigiro rwamunotipa zuva nezuva. Tina Alson Havana ari kuti I'm watching you live from Zimbabwe Belvedere Teachers College. Elton Mafarari kwari kuti maswera sei kutete. Aiwa kunota swera zvakanaka. Mbongeri Ncube, and I'm watching you live from Portugal. Nyora inamba dzenyu timbokufonerai mupinde muchirongwa. Asi ndirikunzwa kuti tine munhu panharapa.
Yes, we've got our guest, and that is Mr. Malaki Nkomo. He is a former member of parliament for Incisa South. He was representing the ruling ZANU-PF party. Mr. Nkomo, good evening and welcome to Live Talk. Isicholile kakhulu unjani Nkomo? Sicela ukuthi ungani uyaxoxebuka kancane ebantwini ngoba siyabazwa ku background. Ungani uyaxoxebuka kancane kwazi ukuthi singabe siba le interference. Kodwa ke yes. So ke nazo ke izithezo zenotho lapha baba Nkomo. Nxa ukomfortable futhi ungafaka ngesilungu. Isikhumbe sikhathe ngesilungu sibili ukuthi sizwe ukuthi wena uthini ngakhona oko. So what's your view on this? Target sanctions in terms of U.S. President Donald Trump having extended these sanctions, Mr. Kopp.
What I don't understand now is I can say these people are calling for sanctions and what's supporting what Donald Trump has said. I'm just wondering who they think is going to suffer from those sanctions. But we have to look at a situation where we're people who are very poor in our community, people are supposed to be supported by the government. So it's a saying Donald Trump should actually put more sanctions on Zimbabwe. Who then are you targeting? Who do you think will be the recipient of these sanctions?
So now, when we look at this issue, you know, Mr. Donald Trump is saying nothing has actually transformed, you know, following the ouster of the former late president. Robert Mugabe. So, and indications of that some soldiers have been actually gunning down public protesters. So those are tangible things that people can see. So is Mr. Trump not truly reflecting what is happening in Zimbabwe?
I wouldn't say Mr. Trump is actually reflecting on what is happening in Zimbabwe. It was when people have to touch anything that has to do with soldiers, it depends on what angle you are actually looking at that situation. Because you see, if a soldier is called to come to go and calm something, it doesn't mean that he's fighting the people. Let us look at the property that was destroyed. Let us look at the situation that actually transpired for them to actually try and defend the property and the people. So it's for people to raise that today and say, yes, Zimbabwe should be given sanctions because soldiers did this and that. That is wrong information. And I should simply say, calling for sanctions, it therefore means that you are saying people should suffer. Suffering for what? As Zimbabweans, we also need to be protected. Let us say I have my property that should be protected. Who should protect me from that? From the hooligans? Who should protect me from these people?
Yeah.
Could be soldiers, could be police officers, could be anybody.
Ngesintu ke akufaka ngesintu nje ngamafutshane ukuthi izijezo lezi ubona njani okwenziwe ngumongameli Trump.
Umongameli Trump lapha into ayenzilele imbi kakhulu ukuthi athena sesifaka ama-sanctions elizweni leZimbabwe ngezizathu and aziphawu ezokuthi kuthiwa amasosha asuke athi. Abantu asikhangeleni umumo oyabe ukhona ukuthi okubangela ukuthi kuze kwenzakala izinto ezinjalo kuyini. Thina sikhona ku-ground esasikhona sibona kusenzakala. Ngiyabona ukuthi izimota zatshiswa, ama-building adistroya, konke lokuya. And abanye babethwele izikhali ezingabe ngamabhemba kumbe ngamahloka kumbe kuyini. Sebethwele lezi thina bebulala izinto zabantu. Endaweni enjana lingathi nxa umsebuya ukuthi azovikela. So kuthiwa khona sesikupha ama-sanctions ngendlela yokuthi livikele abantu ukuthi bangabulawula izinto zabo. It's not fair. Honestly, it's not fair. Let us be very fair on the situation. We can't answer and say, Tina, I'm a sanctions guy, you as a new Israel. Umuntu osehlupheka osehlupheka ugogo, umuntu osehlupheka lapana umuntu ongelacala, ngendaba la ama-sanctions. Asikhulume ngama-sanctions ukuthi yiyo yini indlela e-right yokuthi sikhale ukuthi ilizwe lethu liphiwe ama-sanctions. Akusiyo ndlela enhle leyo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke Marvelous ungangena khona.
Aha, I'm waiting for my guest, Mr. Tawanda Jokora of the MDC here in the US. So I'm sure we are trying his number. I understand he's on here. Makadiva Jokora.
Makadi tete Marvelous, makadi watere.
Ai watiri wadi, mungati po pfungwa dzenyu here pane zvirango zvaka nzi izvo neAmerica zvichaenderera mberi kwegore kuna vamunangagwa nevamwe vemuhurumende yavo.
Isu se MDC se vana veZimbabwe tinongo taura kuti veAmerica pavakaita zvavakaita vanga vaona zviri kuitika muZimbabwe vanhu vane embassy yavo iri muZimbabwe inenge ichiona kushungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe mahuman rights abuses ari kuitwa nehurumende yavamunangagwa vanenge vachizviona zvese izvozvo ende totozivawo zvakare kuti mwedzi yakapfuura iyo 5 months ago American government yakatumira vanhu vayo nhumwa dzayo dzikaenda dzikanoona dzikanotaura nevanhu pasi dzikanotaura nevanhu vehurumende dzikataura nemaopposition parties vakaudzwa zviri kuitika muZimbabwe vabva ipapo voona kuti inga hapana tiri kuchinja kubva pakaenda Mugabe vanhu vachiri kungourayiwa vanhu vachiri kungopondwa mumugwagwa takazviona izvi zviitika musi waAugust 1 masoja achiuraya vanhu tichiona tose nyika yese ichiona takaona munhu akaita sakomanda vanonzi vakomanda Sanyatwe vachizonzi vakupiwa zvirango zveupfumi tingacheme here pakadaro nekuti vanhu vakaurayiwa paremare Zimbabwe kune vana vasina baba nanamai vana vacho vakaurayiwa asi munhu akauraya akaonekwa asi munhu iye haana kuenda mujeri ari kungofamba nhasi ari kungowana zvese zvaanofanira kunge achiwana saka izvozvo ndozvakakonzeresa vandoona zvakakonzeresa kuti America izotaura kuti haiwa zvirango ngazviendere mberi nekuti hapana chachinja muZimbabwe.
Maybe if you can just give us your comment in English, because we heard Mr. Mutodi of ZANU-PF actually saying it's the opposition who called for these sanctions. What's your view on the extension for a year on sanctions on President Emmerson Mnangagwa and some of his team in government?
There is no opposition that is called for sanctions in Zimbabwe. There is no sane person who would want anything like that. The MDC has never called for sanctions, will never call for sanctions against the people of Zimbabwe. It is ZANU-PF itself that has called for sanctions against Zimbabwe. They have not improved on their human rights record. When Emmerson Mnangagwa came into power, that was what he went all over the world telling the people that he was going to change, that he was going to improve human rights. But what we have seen right now is an increase in the abuse and persecution of Zimbabwean people. We all remember what happened on August 1. Six people were gunned down in broad daylight. We saw the soldiers doing it, 45 degrees. Everyone saw it. Those people were innocent people, defenseless people. And the U.S. Government saw that. The ambassadors saw that. And the U.S. government actually told the Zimbabwean government that they want to see action being taken. Action was subliminally taken by the so-called Commission of Inquiry that was put in place by Emmerson Mnangagwa. But it turned out that it was just a child play. Nothing came out of that. Who was arrested? Those soldiers are still going about their business. Why is the families of the people who were killed are going without breadwinners? So that's exactly the point of contention here, that someone killed, someone murdered Zimbabweans in broad daylight. Six people were killed. In January, from January 18 to January 24, 23 other people were killed, and nobody is in jail for those murders. Mm-hmm. So that's what invites sanctions. not the MDC.
Thank you so much, sir, and stay on the line. We are told that we've got a caller. I caller to Ngubaba Umuzi Dube. Baba Dube, kunjani? Ngiyaphila, umthembo lawe?
Yebo.
Yeah, mthembo sithemba, akutsho ukuthi ungaphi khonapho?
Mina ngiseRamjee eJoburg.
Yeah, akutsho ukuthi wena izijezo zenoto lezi esezingezelelwe ngumongameli uTrump, ubona njani konke lokho?
Zona zina problem ezoma bengasiza nje kuyenza kuphela
nje. Ifoni yakho ingazani ikhitshiwe baba, so sicela ukuthi uhlale endaweni A1 ubone ukuthi awuhambahambi kwenza ukuthi sikuzwe kuhle, ungaqhubeka khonapho.
Okay, manje yezwakala?
Yes, uzwakala khona manje.
Okay, sengisho ukuthi ukwenza kwakhona ngoba before le igovernment eziyenza la manje uma siba ukho, so ikheso zenathi kuneshintshe kumele igovernment ishintshe la kuyenza ngoba ama-functions ashintsha ngendlela abona menza ngakhona ngoba umhlaba unkubukele ukwenza abantu bahlukunyezwa right and left and right. So if bengashintsha ukwenza ayikheso zenathi kuneshintshe zingashintshwa, but uma bengashintshanga kuzoba nzima ukuthi
wena ufisa ukuthi kuguqulweni kwele Zimbabwe kwenza ukuthi izijezo lezi kumbe zesulu
kakhulu ma kungaguqulwa nje ukuhlonishwa kwamalungelo emajority kakhulu ngoba manje ungakhiyabhekisa abantu abahlonishwa kukhangelelwa nje ama-civisenti kakhulu laba abaphatha imbhobho lo ma ungaphatha umbhobho hhayi awena umuntu. So manje yabona ma ungahlonishwa nje bonke abantu bezingane ungabi nesosha ngabe nepolisa ngabe nenesi nje bonke nje abantu nje nalaba abasemakhaya bangasebenzi nje bephathwe ngokufana.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke Mthembu Sithembayo, ube nempela viki enhle mfowethu, siyabonga kakhulu.
Yalami yabona.
Ye, so Mr. Dube here is saying that you know, people in Zimbabwe are concerned about human rights abuses.
Mm-hmm.
And if the government transforms and makes sure that there are no human rights abuses, maybe the states and other countries are going to remove the sanctions.
Mm-hmm.
But he says there's no change, absolutely no change in the country. Mr. Malaki Nkomo, ungathi na kono kukhulunywa ngumbusi ngubaba uMuzi uDube amafutshane sibe.
Mina engani angizwisisi ebantwini ukuthi phezu kwento zonke abazikhulumayo lezi, ama-sanctions angaba yiyo yini indlela eyokuthi khona uma kulokunye abakubona ukuthi ngalungisile izwe lethu. Yikho lapho endo mbuzo khona ukuthi ukufaka ama-sanctions izijezo zemoto kulungisani, akubulale ngamandla la ilizwe lakhona.
Mhm. So wena ubona njani kuyabhidliza? Yes, akuzwa kakhulu, ungangena khonapho Marvelous.
Mhm. Vajokora, pane vamwewo vanochema chema vachiti zvirango izvi zviri kuwanikwa izvo zvichikuvadzawo vamwe nekuti vari kutiwo makurukota ehurumende mari vanoiwana zvimwe zvakadai vanozviwana, munotii kune vanenge vari kudaro?
Ina handizive kuti zvinenge zvichibva nekupa, hapana chiri kukuvadza vanhu kunze kwezvimwe zvamuchataura pamberi apo. Vanhu ma-sanctions atinawo isusu. Mm-hmm. Ma-targeted sanctions sekuti sanction rakapiwa Sanyatwe na Owen Machete Mudanube. Sanction iroro rinokwadza sei nyika? It's a targeted sanction that is targeted against an individual. How then does it affect the livelihoods of other Zimbabweans? Maybe we should be talking about the sanction that the Zimbabwean government, that Emmerson Mnangagwa has imposed on the Zimbabwean people. The sanction of corruption. Zimbabwe is losing $80 billion, it's lost $80 billion to debt because of corruption. The evidence for that is there. You read anywhere, you Google Zimbabwe corruption, you see that we have lost $80 billion. Can you imagine what you can do with $80 billion? Must forget roads, arukutawa na wachamisa, ano gadziru, wapasina kana chii, ne $80 billion. Saka, that's the sanction.
I don't know. I think his phone got cut off.
Mm-hmm.
But we are hearing there from Tawanda Jokora of the MDC, led by Nelson Chamisa, based here in the United States. Literally just saying, you know, I'd asked him a question, Gibbs, that people are saying these sanctions actually affect the ordinary people as well. So he was saying, no, these are targeted, especially at those, and I think those that were added onto the list recently that are in the army, who were cited as being involved in the August killings by the Motlanthe Commission. in Zimbabwe.
Mm-hmm. Yeah, zvakutaka isilova vala vecwane ubaba Nyoni. Baba Nyoni kunjani? Ukulumisana kumbe?
Tabitha Manyoni.
Yeah, Manyoni kunjani?
Hello sisi Tabitha.
Hello Murugeni.
Ai watiri wadi taurai sarenyu hanzvadzi yangu Gibbs anyatsonzwa noti anga anzwa kuti vamai.
Ora idi ndoto Tabitha Manyoni asi ndiye tandigone manje.
Aiwa next time. Okay. Yeah, muri kuinzwa iri mudandaro taurai tinzwi.
Ai ndi ndechizonzwa. Masanzi ngada atowedzerwa futi kozvinonzo mapurisa muZimbabwe haaoneke dzekodzero dzevanhu kozvi mapurisa vari mukarango macha muti musingati zvekurwa musingati zvekupwanya zvinhu vanenge vachikurwa vaisara kuti ngada awedzerwe zvakadini saka toda kunzi makodzi akauraya vanhu saka taita masanzi taitwa futi kuti tichinzi mapurisa enyu Zimbabwe anorova vanhu vasina zvavaita wowedzerwa futi nekuti mapurisa atiri kurekodzero dzevanhu atibata mune zvakanaka kozvi ariwo Zimbabwe yaora sistema ngaoera kuti munhu wese ari mukabhineti aisirwa masanzeni nekuti avasiremekedza vachikoshesa nezuro chepatv pachotodzwa nekubvunzwa pariamendi vachibvunzwa tikonyera husi mupeta sezvanza ha ezvine zvatinana tarisire kuti upu tinogadzirisa sei kozi zvingozvinzwa icho zvakatooma asi isusu upu tichiushayiwa saka munoti izvi tingafare nazvo vanodyiwa chigute sanzeni yacho mbaroyera tichibatese tovoswa masoja chaiwo infomu yekupfeka ndiyese tifana nekuzva vasikurwadziwa vasanzeni nyanga dzangapiwe mamwe haambovadzini dzakudzidzo chacha tichinemapo iye mapiri ikanenemiwo manhu ari president nesiriyeri kunite kunotakarira kunokufamba local inodzinza dzakuenda kunde 25 gondo pinasel upresident hapane chenu anonzi saka ndinoti kana vadzinzoti ngavadzire timamwe wese ari kabhineti unoende mukabhineti kuzavana tisine vanhu vanoamba tinotiitira usini havambonziwo kuziva dzisiwo mapurize vadzisisowo mitembo yehupu mitembo yefio hapana izvizvi kupalaini pedu pane kiu tikotya pane kiu yemota dzisingaite ndinoti vamwevana makuseni vanhu vachivavari kurara vachimuka kuti vakiwa ichotenga mafuta ezvizvi zvimupresident wacho havatofara nanzi haatiari zvataitiwa neamerica dzinofara nazvo vanofara nazvo vanodya chigwire sizvi sevanotiza dzinofara nazvo but kuti ngavawedzere wese ari munhu ngaawedzere nekutiisi kubirwa mari nekokeri atokuma nekadhi rikuiweri kunzi mari yenyu hatisi kukupaiza mnai matenge ndekubhengi tinotora mari kana nenondi ndisakutyotenga nekokeri nekuti mari yedu iri kubiwa masasini ngaawedzere president havana rudo nesi havana rudo ngade vakada kuti vadya rudo vakata rudo totitanga kubva pavatanga kukwira zviri nokati anoti president ane rudo but vakanyatsoti munhu wese anotsvake ngaakwidze nekuti ndozvitoripo arwadziwe ndezvekwake kwidze saka ndikuti aiwa nini haundarwadziwe masanzeni ngaende mberi kana chifa tofa mhena bvana kusirikufa tapakare
aiwa tinotenda Manyoni muve neweekend yakanaka uyezve happy international women's day nemusi wesvondo izuva redu madzimai saka muve nezuva rakanaka nemusi wesvondo
ndongoti tinotenda nemhuri yese yezimbabwe ichengetedze pacoronavirus
ehe aiwa ndizvozvo Gibbs there we have Tabitha Manyoni who's in Harare she says she actually wants all the people in cabinet to be imposed or to be on that list because she says you know the people in the government are happily living a good life so it's better if they are all put on the sanctions list because that way maybe then they'll be able to look at what's going on in Zimbabwe she says just outside their house there's a garage and there are cars that have been lined up for a few days and no fuel and transport is expensive EcoCash is not doing what it's supposed to do the charges are exorbitant so she says no the sanctions must actually be increased and be have more ministers put on them
Yeah, basically, siye kutaka lo mlaleli kodwa siye kutaka ifoni yakhe kumbe ubaba Malaki unkomo so let's go briefly back to Mr. Tsokora so Mr. Tsokora looking at the situation in Zimbabwe just briefly do you think it's going the government is going to transform in one way or the other and the MDC is going to continue calling for these sanctions so can you clarify that
Let me start by clarifying. The MDC is not calling for any sanctions. Zimbabwean government, Emmerson Mnangagwa and his corrupt ministers are the ones that are inviting sanctions upon themselves. There is no one in MDC, President Chamisa, Tendai Biti, or anyone, those that they are accused of asking for sanctions, nobody has ever asked for sanctions. They are seeing what is happening. And the other person Do we have any way forward? Is there anything that is going to change?
Mm-hmm.
I can unfortunately say to the Zimbabwean people, with Emmerson Mnangagwa and ZANU-PF, I don't see anything changing. There's nothing that is going to change because that this government has refused to work with the people, has refused to improve on their human rights record. They've also refused to fulfill what they told the people, that they have zero tolerance to corruption. In fact, corruption levels have actually increased. There cannot be any change in Zimbabwe when the government prioritizes things that don't benefit the people of Zimbabwe. You see the president having to get a private jet for 1.8 million. That 1.8 million could be can resuscitate Parele Nyatwa, can resuscitate Harare Hospital, but they use it. They end up using it for one person. So we have the money in Zimbabwe. We have the resources. We have the gold. We have the diamond. We are getting the money, but the money is being used, misused by the Zimbabwean government.
Thank you so much, Mr. Tsokora. So kutwake ulo baba osekungeni lapha Alfred Mkandla. Baba Mkandla, ungatshona njani?
Yebo baba Mkandla.
Siyaphila Mkandla, ungabukho lapha Mkandla.
Sekakaphisa baba.
Ye, ungathi nike ngezitheso zenotho lezi. Wena ukubona kwakho sibe.
Ngokubona kwami izitheso lezi baba, izitheso zilungele iZANU-PF ngoba iZANU-PF ihlukumeza isikhwezi sabantu zaseZimbabwe.
Mhm.
Ngokunjalo ngicabanga ukuthi lezi zitheso iZANU-PF khona izofunda ukuthi ihloniphe ubuntu. Ngendlela yokuthi uma kunezitheso sekukhona ukwenza lokho eyazithula.
So wena uthi umongameli Trump wenze kahle kakhulu.
Umongameli Trump wenze kahle kakhulu ngoba umongameli ZANU-PF ikhathela phansi izizalwana zeZimbabwe. Sizwe sikhona lapha eSouth Africa, asikuthandi kuzalwana kodwa siyenza isimo saseZimbabwe sikhona.
Kodwa poke udaba lolu lwezithezo zenotho luyaphetha ngani mfowethu?
Udaba lwezithezo zenotho ukuze lithethe ukuba umongameli Mnangagwa avume ukuthi aphume esikhundleni, anikeze omunye umuntu ezokwazi ukuphatha kahle imbuso yaseZimbabwe, engaseke aphathe ngodlame. Ngoba khona manje uphatha ngodlame uMnangagwa, amabandla aphikisayo mayethi akhankasa ahlukunyezwa, izizalwane zeZimbabwe mazithi zifuna ukwenza amalungo nazo ziyahlukunyezwa. Nathi sikhona lapha eSouth Africa, masingena nje ebhoda khona lapha kuzomabhizinisi impahla zethu ziyazizwa ama-custom duty, sento ezinye zona zayo ziyahlukunyezwa ngenxa yakamongameli weZANU-PF.
Hayi ke siyakuzwa, phosela ukugcina baba, 10 seconds khonapho.
Hayi lokugcina ilomele ukuthi umongameli waseZimbabwe akayikho esikhundleni ngezizalwane zeZimbabwe ziphile kahle.
Into
esingakujabulela lokho.
Kodwa kulo muntu angapha ngokuthi iyanje isikhundla mzala pho ukuthi hayi nakho tatani. Phela umbuzo awubhakelwana njengagwayi vela.
Ngiyakwazi ukuthi awuphakelwana, kodwa kumele akwenze naye ukuthi kumele acabangele abantu baseZimbabwe. Akwazi ukuthi abantu baseZimbabwe kumele baphathe kahle. Ngoba umongameli obephatha izelo uRobert Mugabe ubengcono kunomnyaka, uMnangagwa useyivulele umnotho waseZimbabwe.
Hayi,
ngombono wami uMnangagwa akathile omunye intambo, noma kungaphumanga lona ibandla leZANU-PF embusweni, kodwa uMnangagwa akabhedele omunye umuntu ngoba yena uyehluleka.
Hayi ke siyabonga kakhulu ke mfowethu, ungatshela kusasa.
Ngiyabonga mphathi, ngiyabonga kakhulu.
Iye Mkandla, ubele mpela vike enhle kakhulu mfowethu, ungakhohlwa ke lokuthi upheke phela inhloko phela udlela abanye.
Kuzoba kanjalo mpela ngibeyisona lapha ngibe enkonzeni ngibeyathandaza.
Hayi kulunge kakhulu, sithandazele lati, sibongele kakhulu baba.
Siyathandaze kakhulu mpela nokuthi leli gcikwane le-coronavirus izama ukuthi uNkulunkulu akuhambele mpela lingakuphathi.
Hayi siyabonga kakhulu, ungathela kusasa.
Siyabonga
baba. Okay, bye bye Mr. Mkandla. So have a lovely weekend. Mr. Mkandla is saying that ZANU-PF should actually transform. He says, you know, these sanctions are not too targeted. They must be tightened to make sure that things work out very well. So then he says he's in a church right now. He's praying that the coronavirus won't affect a lot of people. You know that in USA, in Montgomery County here, where some of us live, the corona. There are three people that have been diagnosed of the disease. So, yeah. So
yeah, nobody that's is immune. Nobody is safe. But getting when they come now to corona, as if na mudesi dianzi musatiri gire corona virus kubwa ku Washington ikoko. Aiwa muiwa ni mchuna program. It's on contact. But regeite ndi kuna vajokora. Vajokora mungawone pane jinga sanduka hiri. Mushure mekunge jirango izrawe ziru kwa kwe gore. Munaona kunge zano PF. Icha gara pasi hiri. Icha wana kutinde papi pa wanga gazirisi. Kana uti munaona shaka mirasi.
Ndo njira ye gayata yasarwanayo zano PF. Kutiva gare pasi. Vata urenewa nawe Zimbabwe. Vataure ne vamwe mapato emuZimbabwe zvikuru sei MDC kuitira kuti zvinhu zvichinje muZimbabwe. Iyo vega ZANU-PF, iyo vega vamunangago vatoratidza kuti havakwanise kuchinja. Saka dai vanga ari munhu anonzwira vana veZimbabwe tsitsi, dai vachitongosiya zvavo basa. He should just resign because he has failed.
Tiri ipapo pekuti resign munoona zvichiitika here tichitarisa bumbiro remutemo remunyika pari zvino rinoti iro munhu anowanikwa iye achizotora masimba munyika awanikwa avhoterwa.
Hapana chinovatadzisa kuresigna. We have seen it happening in all countries. It doesn't happen in Zimbabwe only. If you have failed, if you are seeing that you have failed, your economic policies are failing, what has it done? His monetary policy is just showing confusion. You know, unaona nasi kwa itikune US dollar, mangwana kune Zimbabwean dollar, mangwana maria kwa yangeru bank million ya wasi yangeru bank, ya kundi ya ama million ya ma bond. I mean, who would want to go and invest in such a country? All those are signs of failure on a leader. And the right thing for that person to do is to humble themselves. There's nothing unconstitutional about it. Anongota wala kutizu ndazikoniwae. Kosi ya vanu, wanukwanisa kutonga nyika, vatonge nyika. Kana achinzwira vana veZimbabwe tsitsi, ndozva anofanira kuita.
Mombobata makadaro, regai timboverenga. Let me just read. Okay, and the caller.
Yeah.
Caller. Hello, caller. Hello, caller. Ehe, tukutaura nani uye zve muri kupi? Taurisai mukoma, nhare dzenyu, nekuti nhasi pano pari kupisa vanhu vada kutaura nenyaya yezvezvi rangu. Nhare dzenyu imboedzai kana dzatadza tokufonerai zvakare. Tiri kutaura nani? Nhare dzavo dzaita
And then we've got a question here, Marvelous. Somebody by the name Sendekera wrote this on VOA Studio 7. He says, Mr. Tawanda Tokora is a former colonial master's puppet. Mr. Tokora, so I think you heard that, you know, this person is saying people like you are like former colonial master's puppets. So maybe assuming that you are in the opposition. So can you react to that? Because we cannot let this thing just filter without any responses.
Hey, in Indipano, what our Chokwadi says repeat comes Zimbabwe. Can I over Gutara Zukuti? Masanctions do ari kukonzera kutambura kwevanhu. Kotova bvunza kuti ko 80 billion yatiri kuyataluza kusvika nhasi necorruption havasi kuiona here. Ndo zvinhu zvatinokwanisa kuita isu semaZimbabweans. Ndo zvinhu zvinokwanisa kuitwa naMnangagwa neZANU-PF kuti ngatimisei corruption. Mari yese iri kubuda iyi neufirifiri ngaiende kunoshandira vanhu. Ndo zvatiri kungotaura chete. Saka ndaita munhu wekolo former colonial master puppet pakuti vana veZimbabwe vari kutambura. Vana veZimbabwe havana chikafu, havasi kukwanisa kuenda kuzvikoro. Nenyaya yezvinhu zvinokwanisa kugadzirwa ne 80 billion iri kupiwa neZANU-PF.
Thank you so much. And you can put that in English. 1 minute, I'll just give you a minute.
Yes, I'm surprised that he's calling me a puppet of a colonial master. All I'm saying, and all the MDC has been saying, is saying the truth of what is happening in Zimbabwe. I've said, and this is there, anyone can check this up. We are losing over $80 billion. Well, we have lost $80 billion to date because of corruption. So if anyone has to be blamed here, it is the government, not the opposition, not myself. Because
Thank
if
you.
We can correct that, that man is enough to get Zimbabwe back on track.
Thank you so much, and stay on the line. Sinobabakela Ponkosi, Mtembo. Mtembo, kunjani? Baba Mtembo anguzwa ukhona lapho unja Mtembo.
Hayi ngithi ngiyaphila.
Ye wena umthombo Mtembo lawe?
Hello?
Ungudube lawe?
Ye ngingudube la.
Abantu bamhlabathi abantu bakudube lapha bacha ufeja feja la. So kodwa hayi kuhle ukuthi sigcwale kolapha mfowethu ngiyabonga kakhulu ukuthi ungena kuhlelo. So wena ukubona njani konoko kwezitheso zenotho esezingezelelo uMongameli Trump?
Hayi mina ngibona ku-right ngezinye indlela.
Chazisa ba.
Ngoba bona abantu izani yena ngokwantu yibo vela abafakela izitheso zomnotho. Oku-right ukuthi yena isawuni iphume iphele elizweni yikho ukuthi kuphele izitheso zomnotho. Njalo bona bazibona ukuthi vele icala balalo kodwa bafuna ukuvuma icala. Bengavuma icala nje sizakhitshwa. So wena okukho khona ukuthi bevuma icala, bevuma ukuthi bayabulala abantu, bayahlukumeza abantu, abalandeli ama-human rights, imithetho yama-human rights. Kuyaphela konke lokho.
Hayi-ke siyabonga kakhulu-ke. Ungadunala kusasa Mthembu, ube ne-weekend enhle kakhulu baba.
Hayi la ngiyabonga kakhulu ungena kuhle.
Yeah, thank you so much. And I think we're joined by our third guest, and that is Mr. Philip Gaule of ZANU-PF. Marvelous, you can go ahead.
Ai warege itimbotora mkana uno kuti timboverenga vari pano pa live yedu sandaenda kuna vadzokora. Pana
kripo. No, Mr. Gaule is on the line.
Yes, so I heard you. Let me just acknowledge some of the people that are following us. Carrington Mangwiro tinokutendai, muri pano Fraser Chicks Nathan tinokutendai ndiri munoti tsigira zuva nezuva tinozva kuti data inodhura saka takamirira kutora vagaule tati timbokuchingamidzai pano pachirongwa chedu vagaule tinokuchingamidzai pachirongwa
ndinotenda
tipewo pfungwa dzenyu nezvakaitwa nehurumende yeamerica nekuwedzera zvirango zvakatemerwa nyika kwegore kune muchingamiri wenyika vaemarson munangagwa nevamwe vemuhurumende asi handisi kuziva there's some feedback on your phone either dzimai radio kana muine radio ikoko there's something not
oh, maybe speaker phone.
Yes, ndatodzima TV.
Ya chitaura izvi nokuti hatifunga kunzwi
nyaya iripo iyi yezvirango iyi inyaya yandakaona kuti ndakaiona ichidzokorwa ichiitwa navana Trump. Vana Trump ava ndikutaurirei vanhu vane kurwadziwa nenyaya yakatakatora minda vari kuhwanda-hwanda nezvimwe zvakadaro vachimbotaura nezvizvi ini ndogara ndichitaura chinhu chimwe chete kuti avarungu ava nhasi vari kutaura zvinhu zvemahuman rights nezuro vange veri kupi vechikwidza mugano nengoro dzamabhiza vechimupa zvinhu zvakawanda maonerazvizvatata vanhu nenyaya yekukura hundi iyaya nenguva iyaya yekukura hundi iye zvino avanavo havasi kufara nenyaya yeminda chete ende nyaya yemasanishinza kuti tirambe tichitaura naye pamusoro penyaya yemasanishinza inini handioni kuti zvinotibetsera isusu senyika yezimbabwe ngatitizitorei tiri nherera tiri kudzvanyirirwa nevarungwa vana america nevana britain ndivo vanga vari kutidzvanyirira kuti havachi kuda haasi masanctions aya haasi masanctions ava neagenda yavo agenda yavo linda masarira akataura zvakawanda kuti ava even maorganizations arimo nderegime change vari kuda kuti vanhu vatambure munyika varambe vachikonzeresa maproblems akadaro vanhu vatambure vozopedzisira vomhanya mastreet vechikuda kudura hurumende ndiozvoropane regime change agenda ndiyo yana maamericans aya hakuna chimwe chinhu hakuna chimwe chii chakatadzwa namunangagwa asava tadzire chii asava itira chii chakashata munangagwa akauya akaita maelections akanaka naka maelections vanhu vacho vakaitwa peaceful elections zvakanaka naka zvokuti takaronga zvinhu zvavo kuti kana kwapedza maelections kuti kwambotiwa masoja afura vanhu inhema kaidzodzo dzange dzirirongwa nevarungu vechishandisa vanhu vavo vari mukati menyika vanoshanda navo kuti vaite zvinhu zvakatata kudaro ende inini ndiri kuzviramba kuti vatengesi ava vanongora kuba vachitengesa vachisanda nemarungu vachitionzera masanctions vachikumbira masanctions nemhau kuti varungu vacho ivavo veyabhita nenyaya yeland iyo.
Aiwa tinokutendai, rambai makabata. Tiri kunzwa kuti tine muteereri ari pano. Hallo caller. Aiwa makadini, tichitaura nani uyezve muri kupi?
Rufford Spear ndimarara.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu panyaya yezvirango zvakatenerwa nyika. Muri kuzviona sei tinoona kuti America yawedzera negore zvirango zvakatenerwa kuna vaEmerson Munangagwa nevamwe nhengo dzehurumende yavo.
Aiwa, izvi zvaitwa naAmerica kezva hapana chinorombotyisa pazvaimbotivhundutsa kana kushamisa panyaya yemasanctions iwayo. Vanhu masanctions haana kungouya kai. Akangounzwa nezanup f iyoyo after mushure mekunge patwa kodzero dzevanhu, nyaya yebundo remutemo yenyika haisi kutedzerwa. Saka zvinondishamisa kunzwa vamwe vana vemuno muzimbabwe vana vakasvika chaicho vachibidza kuti hanzi inyaya dzevarungu vakutenga hapana. Constitution ngaingotedzerwa, bundo remutemo ngaitedzerwe. Saka ndiwa constitution 7 years ago mu 2018 bundi remutemo hakati atedzerwa. Rakaitwa ivo vabvata nevana vezimbabwe vese mumhe zimbabwe, asi constitution iyoyo yakuda kuchichinjwa manje nevanhu 90 vamuparliamendi vezanup f. Hatingashandisi advantage yekuti nouwandu hwamuparliamendi ka toti takuda kuti tichitanga kuti taakuita takutanga kuchima chimwe nemasanctions takutanga kutasa zvigamba pabundi remutemo rine 7 years risati raimplimendwa risati rashanga kushandiswa takutanga kuta zvigamba ipapo. Ungatenga trouser yako munyowani mushopo wotanga utaa kubvarurisa zvigamba pasina kubvaruka hazviiti izvi. Saka tandikaita zvinhu zviripo sezvo zvemutemo vakatedzera zvakaitwa zvakapo kuti masations aitwe matenga hana kungouya akaunzwa nenyaya yekushayikwa kwevanhu munyika nenyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu munyika itaidza mari izvo zvaaripi amakore mangani 6 years mumwana wevanhu haazika kuti aripi. Ingave nyika iyoyo yekuti haina kana tresi yekuti munhu ashayika aenda kupi. Ingave nyika yekuti vanhu vanopfuurwa vanhu vakangotarisa nyika yese pasi rose katarisa poshayikwa kana munhu waana anonzi atsungwa hakuna zvinhu zvakadaro. Saka masanctions aripo ayakai ngavangobvisa vangotedzera zviripo vakatedzera zvoda kuti zviitwe handione pane chinedambudziko ipapo. Vamunangagwa kutaura nezvavo kunzi vakaa vakachinja zvii vakachinja panga pana robatongabe chaitomboonana chivaiva mustreet isu vanhu vaishaika vachidii tanga tiine problem ona vamugabe asi zvazonyanyesa vana kupfuurwa takatarisa vana maienda kupfuurwa takatarisa vanhu vachityoka makumbo takatarisa tochema tanzi mashangeni zvekunzi mashangeni ngazvigadziriswe vagadzirisa izvozvo zvofamba nemazvo chete chete ndo zviripo. Maelection wetiwa marisini asina mhirizhonga maelections anovaiwo anosarudza asina kuti tizoenda kukonkoti zvatakaita muna 2018 atiwo kuti tingauya tine masanctions aripo iwayo. Saka zvishamba zviripo kusvika iwo vagadzirisa nokuti iwo vakuita zvinhu zvisina musoro kandakazvitarisa. Vakatedza mari vakadedzana mosvange commission ikauya ikabuta zvakaburisa vanhu vavakaiwa zvisina nemhosva asi tikungoona vanhu ivavo vachingofamba mutsvitu hapana kana hwani atangosungwa asi unosunga munhu akuta demonstration mutaun inyika rudziyiwe.
Aiwa pana mukoma Fraser Chicks Nathan Sini hanzi I agree with you Mr. Chipere asi maybe izwirenyera kupedzisira nderekuti zvii zvamungati zvinofanira kutanga kutoitwa izvezvi kana ZANU PF nehurumende yava Munangagwa ichida kuti zvirango izvi zvibviswe.
Aiwa zvakatanga kuita kodzero dzevanhu ngavasiye vanhu vada kudemonstrata kudemonstrata vane zvinyuto zvavo vobuda pachena tochiziva kuti munhu haisi mhuka munhu vakangofanana naivo ende vanofanira kungoziva ivo vamunangagwa ivavo nezanup f yavo kuti nyika iyi vane vamwe vakatoisiyawo vasiri kuzanup f kune vamwe vakaremara vasiri kuzanup f. Saka ngavadze kufunga kuti zanup f ndiyo pati yega inokwanisa kunge ichitungamirira nyika ino ende nyika ino chafanira kuziva vamunangagwa nezanup f yavo ndechekuti hatisi kuda vatongi nokuti hakuna munhu anotongwa asina mhosva tiri kuda vatungamiri ngavatungamire nyika kwete kutonga nyika vanogotitonga tine mhosva yavanotonga.
Tinotenda baba manyatsotaura muchipedzisira muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka.
Yes. So before we proceed to other people, there's Spencer Musa, marvelous, who actually put a message on VOA's 27 page, that is on the Facebook page. He says these sanctions are not enough considering the pain we have suffered in the hands of our own government. The way people are beaten by the police, killed by fellow Zimbabweans, isn't a joke. After that, they don't just care about the welfare of the people. They are just killing us. I don't know whether we've got a caller or not.
Yeah, I think we have a caller.
Yeah, what is criminal like caller? Yeah, would you like to have someone for it?
Ngikahle baba ngabe ninjani?
Ngiyaphila ngikhuluma lobani?
Ukhuluma no Kingfisher.
Yeah, Kingfisher, akuthi ukuthi ibizo lakho lonke lintwani mfowethu.
Ngubrighton Ntini.
Yeah, so ngubrighton Ntini.
Yeah.
Baba Ntini, ubona njani izinto zenotholesi?
Uma sikhuluma ngeziso zenotho, angiboni lutho olubi. Uthini ababulali abanqindezeli ama-groundist abayibona abacikele izwe phansi bayenwayo uma bethe beshaba ngezijeziso ngoba izijeziso azisho lutho kulawo amangcwaba asebashiyile nentandane abazishiyile ezweni. Umbonakalo wabo mkhulu ngendlela emangalisayo. So uma beshaba ngezijeziso akusilutho lokho ngoba ayikho indawo mhlambe ebafanele kulomhlaba. Ngaphandle kokuba mhlambe babe sesihogweni kumbe babe semajele kumbe banqanyulwa amakhanda wona la agcwele amanzi ngoba laba bantu bajike izwe elihle izwe ekade linempumelelo laba izidi ngisho namanje mokhe beqhubeka befuna ukucindezela abantu. So in other words izijezo zenotho kuyokubazwisa nje okuncane kwalokho abakuzwisa abantu ababafusayo.
Awubona ke phosela ukugcina khonapho ke ubaba uGawuliza kuphendula then usihambele baba. Phosela ukugcina.
Yeah.
Yeah, phosela ukugcina khonapho.
Yebo, ake ngithi mina uma sibhekise kahle ababusi emhlabeni akade bengondlovu yangena, ababusi akade bengochitha igazi. Okwamanje sinabo uma Al-Bashir sebekhalile ngamasongo kasigonyela. Abanye ababusi sithola bafela ekudingisweni kodwa ke thina abakithi ama-groundist ababe namangcwaba amangalisayo namanje lokhu emisengeza amangcwaba wabo abakalitholi ithuba lokuthi bamele amacala wabo ngaphansi phambi kwenkantolo ezomthethandaba i-International Criminal Court ibagwele ibajezise ibabhadalise ibahlawulise ngobubi ababenzile ezweni nobubi ababenzile ebantwini babo. Okwamanje izwe balibusa ngenkani ngoba besesaba abantu. Okwamanje babusa bebulala ngoba bekwazi ukuthi abaphephanga futhi abathandwe muntu. That's why sizobathola ukuthi laba bantu bazenza noma yini to safeguard bona ukuthi ukuphepha kwabo yokuba abantu beqindezelekile. Kwasabantu bangacindezelakanga bayazi ukuthi umbuso wabo uphelile.
Sibonga kakhulu ke Ntini, ungadinwa kusasa mfowethu.
Ngiyabonga.
Yes, so Mr. Ntini.
Unkulunkulu anezele kahle VOA ngokusakaza kwenu futhi nokusinikeza ithuba ngoba asikho enye istation esingakuthola lapha esizokwazi ukuthi sikhe umbono wethu futhi ovulelekile nokuba describe sibachaze laba ababulali ngendlela abangakhona ngoba
kanti
badlula ngisho i-coronavirus.
Siyabonga kakhulu ke mfowethu. So ungathi nokusasa ube lempela fike enhle kakhulu. So the last thing that we are saying there is we thank you Studio 7 for broadcasting the truth. You know, he's saying really we are doing well according to him. So but what you are saying, the gist of his matter is, you know, the same people that were there when people in Matabeleland were killed by the 5th Brigade are still ruling today. So it doesn't matter. He says it doesn't matter whether you know, the world turns upside down and whatever. Those people should be punished. So now ubaba uGawule nxa ngamphendula 1 minute baba uGawule akumphendule umzwele lapho Ntini akhuluma sicela umphendule sibili mafutshane.
Yeah, ngithanda ukuthi ngithi mina okukhulunywayo lokho yizinto nje ezingathi lokhu zibisele emuva kakhulu ikakhulu xa kukhulunywa ngomumona lo khona
akuna muntu kwathisa ukuba akuna umuntu obulayo lapha eZimbabwe namanga odwa la akhulunywa lana namanga akhutwa inhlanganiso lezimele zodwa ezile agenda ezile agenda yaze regime change abafuna ukuthinta ikhulumende ngendlela ezinjenge America abafuna ngayo amakhiwana la azimele akula lutho abantu bazondilela bazondela umhlabathi bazondela ukuthi but izolo kids babengaphi ngesikhathi esiziraundi ama human rights abakhuluma ngayo ngayo izolo sokufa abantu abangu-7 abantu abalungisiwa kuqala kwamashoko bantu akuzinyamazana into ezazifaka leso sikhathi abahambe ngatshala le bangazikhulumela inikeza yabo la kwakuthiwa la
hayi siyakuzwa kakhulu sibongile kakhulu so he's saying that this guy is talking about the past and so he mustn't perpetrate some kind of lies. Maybe you can go to
I'm not Jokora. Sure if Mr. Jokora is still on the line. Hello, Mr. Jokora.
Oh.
Hello.
Yes.
Yeah, mamuri kunzwa zvanga zviri kutaurwa nevamwe vabva panhare parizvino namino munogona here kutaura mukupedzisana nekuti akusvika kumagumo kwechirongwa chedu. Tsanga tabvunza isu kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa iye zvino izvi kana iyo ZANU-PF ichida kuti zvirango izvi zvibviswe.
Zvakanyorwa pa ZANU-PF inozviziva takanzwa isusu ambassador Nichols vachinyatsotaura kuti vakajekesera hurumende yeZimbabwe kuti kana muchida kuti zvirango zveupfumi zviende gadzirisai nyaya yemareforms gadzirisai mapolitical reforms maelectoral reforms nemaeconomic reforms sekunyorwa kwazvakaita padocument rezidhera nyaya yemahuman rights abuses ngavaregedze kuponda vanhu kuuraya vanhu mastreets nekusunga vanhu pese pavanenge vangovasunga tarisai muone zvine izvi mamdc leaders nemacivic society leaders anogara ari kungori kumakoti achingopiwa matrumps up charges avasingazive kuti anobva kupi vatungamiriri vemdc vaakutoita ngo vanoshanda kumakotsi vanoswera vakagara kumakotsi iyo inzira yezanupf yekuti mdc isaite chimwe chinhu panze kwekuswera ichitananisana nevanhu vari kumakotsi saka ngairegedze hurumende kusungurudza vanhu nekurova vanhu nekuponda vanhu yoita open up the democratic space in zimbabwe and then we'll definitely see the sanctions being lifted. And I don't even know what they talk about when they are saying they are sanctions. Ngirikini, America yacho yavanotino pavanhu masanctions. Yakaisa 229 million mugore ra 2019 muZimbabwe imomo. Iyo ZANU-PF yacho yakahaya kambani inonzi Ballard Investments, malobbyists ari imomo Washington DC imomo. Avanobhadhara over $1 million. They hired two other companies again, malobbyists. Saka na America ine masanctions against Zimbabwe. Sei Zimbabwe iri kubvumirwa kuya kuzoshandira muno kuzoshandisa vana veAmerica vari muno nemakambani dzaAmerica. One of the biggest companies inonzi Trafigura iri muno muAmerica inoshanda nemakambani eoil ari muZimbabwe. Saka vanotaura kuti masanctions acho ari kupi when America, the biggest country that they say is giving sanctions to Zimbabwe, is trading with them, is working with them, and is giving them millions every year.
Thank you so much, Mr. Jokora. I think on your part, imimi penyu mapeza, so that we are fair, let's get Mr. Gaule to just give us his last take as we wind up. We just have a few seconds, so Mr. Gaule, please give us 20 seconds.
Come again, madam.
Can you round up on what you've heard everybody say about the sanctions moving forward? What is ZANU-PF going to do to rectify the situation?
I want to tell you something, that is, we are not going to dance to the tune of the agenda of this white guy who are in Trump in America, who is going to pass laws for our country. We are capable to pass laws for our own country, and we are capable to manage our own affairs.
Thank you, Mr. Gaule. Time is up, Baba. Thank you so much, Baba Kulu. Sorry you are out of time, and we have to leave it there. We thank our guests this evening. ZANU-PF Malaki Nkomo, former Incisa South Member of Parliament. Mr. Kaule, Philip Kaule of ZANU-PF, is a former Senator for Cholocho. And Mr. Tawanda Tsokora, MDC North America's Chairperson. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Super 7 Live Talk. We hope you are going to join us again on Monday. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C., saying, have a lovely weekend.
I'm Marvelous Mklanganya, who are here in Washington, D.C., and saying to all the women listening out there, please Have a happy International Women's Day on Sunday. It's our day.